States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 17 ndira 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nyaya dzekubhadhara maschool fees nama US dollar ndikati ndo zvatova standard.
Rimwe sangano rinomiririra varayiridzi riri kukurudzira kuti paitwe nhaurirano nechimbi-chimbi pakati pevabereki, varayiridzi, vakuru vehurumende nezvikoro kugadzirisa dambudziko remari ronetsa muzvikoro.
Zuva nezuva tinenge tichingoita tichibata chikoro chinenge chaita violation yemadirectives egovernment.
Asi hurumende inoti vanotyora mutemo wayakadzika muzvikoro vacharangwa. Vamwe varimi vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze kupa kuti vashaye tariro mwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vari kukurudzira kuti paitwe nhaurirano nechimbi-chimbi pakati pevabereki, varayiridzi, vakuru vehurumende nezvikoro. Izvi zvinotevera mashoko ekuti zvinhu hazvisisina kumira zvakanaka kune zvimwe zvikoro sezvo zviri kurambidzwa kudzinga vana vasina kubhadhara mari dzechikoro, uye kurambidzawo kuwedzera mari kana kubhadharisa nemari dzekuAmerica chete. Hurumende inoti zvikoro zvinotyora mutemo uyu zvicharangwa. Hurumende pachayo inonziwo haisi kubhadhara mari dzevana vanoshaya pasi pechirongwa cheBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wePTUZ vatakavafira Zhou.
Nyaya dzekubhadhara maschool fees nama US dollar ndikati ndo zvatova standard muzvikoro. Maministry officials ndo anotoita sokuti akupenga kana kusaziva zviri kuitika muzvikoro. Saka kutora zvikoro 23 zvinongori padhuze nawo kuda mwara zvibatsiri. Zvikoro zvinopfuura kuma10,000 zviri kuchaja mafees ema US dollars.
Iro dambudziko rapinda musha iri ringagadziriswa sei, Dr. Jo?
Chingapa kuti izvi zviite zvishoma, panotoda musangano wechimbi-chimbi wokuti vaministry officials aripo apa, vakuru vezvikoro varipo, varayiridzi varipo, maparents aripo. Kana pasina kutaurirana tinganyeperana, because dzimwe mariwo dzinodiwa muzvikoro hadzikwanisi kurana chikoro kusvika kotoro ripere. Kumabhodhingwo, kana hurumende ichitaura kuti vana havamanikidzwe kubhadhara fees, tombotoda chikonzi.
Ko, chikonzi chakaipeizve, Dr. Jo?
Chikonzi hachikwanisi kufamba. Vana vanobva kwakasiyana siyana, vamwe vanobva kuHarare chikoro chiri kumberengwa, vamwe vachibva kumberengwa chikoro chiri kuHarare. Saka zvinoda kuti tichoisa musoro pamwe chete tibvumirane kuti mafees angabhadharwa zvakadini. Asi hongu kune vamwe vashomawo vakuitira rudyire, vakuchajawo mari dzamaus dollars dziri beyond the ability yemaparents even navarayiridzi. Saka kwatovawo neabuse, and abuse yachona vari abusive, havatombobatwi kana even nedistrict kana neprovince.
Ne chikonzero chei vachikwanisa kuita madiro ajojina?
Kuti vanenge vachiodyikidzana nevanhu vari ikoko, madistrict officials, maprovincial officials, mari dzavo dzinongovawo mashangura pata. Havatorina education allowance kuti vamwe vavo vakutokundwawo nevanhu vanosupervisor, vavisor, maticha ari muzvikoro. Saka zvakaomera kana kukurira kumusoro setsvimbo. Zvinotoda musangano mukuru wekuti vanhu vanotaurira nachokwadi kwete kunyarana. Saka zvongoti munhu anongomira woti hei zvazviiti, hationi zvichiita. Kuda chingaita ndechekuti education is a right.
Muri kukurudzira kuti paitwe sei apa mukatsanangura?
Hurumende iwane way yokuona kuti vana vanoenda kuchikoro kana kuti mafees ari subsidized obhadharawo anokwanisa kuti vabereki vabhadhare, but the whole aspect ana infrastructure nezvimwe zvakadaro zvichisubsidize nehurumende ichipa yatinoti mari dzokuti zvikoro zviri kumashure zvikwanisewo kuti zvibudirire zvawane matextbook vana vadzi.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vange vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Asi kunyangwe zvinhu zvaita manyama amire nerongo, mutauriri mubazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti zvikoro zvinotsaudzira zvicharangwa.
Zuva nezuva tinenge tichingoita tichibata chikoro chinenge chaita violation yemadirectives egovernment.
Mungati zvave zvingani zvazvikanda mukanwa mamupere?
Kuti zvazvingani handisati ndani mastatistics acho, asi tiri kupinda tichiti chatanzwa toenda tondobata, chatanzwa toenda tondobata.
Muri kutora matanho api kune vanenge vazvambarara pamusoro pemutemo?
Matanho atiri kutora ndeyekuti tiri kutaura nahead. Obviously anopiwa yatinoti warned and cautioned statement. Tikaona oramba achidaro anenge akuchacho.
Mutauriri mubazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi mune zveupfumi uye vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti kuti dhora remunyika ridzoke zvine mutsindo richitambirika uye kugara, hurumende inofanirwa kutora matanho akasimba anosanganisira kuona kuti veruzhinji vave nechivimbo naro. Vagwanyanya vanoti nzira inoita kuti hurumende idzore dhora remunyika zvine mutsindo inofanira kuona kuti zvinhu zvakaita semitero zvabhadhariswa nemari yemunyika. Pari zvino mitero mizhinji iri kubhadharwa nedhora rekuAmerica, uye mitengo yezvinhu zvakawanda iri kutarwawo iri mumadhora ekunze. Sezvo vanhu vasisina chivimbo nemari yemunyika nekuda kwekuramba ichishaya simba kwariri kuita. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navagwanyanya.
Wongu tinoziva kuti kumberi kunoenda uko zvichida nemafambiro atinge tichiita nemagadziri nemarukiro anenge achiitwa nyaya yacho tichazoda kushandisa mari yedu. Asi rwizo rwendo rwacho andinozama kusimbisana ngure kuti pazvinomboshata zvichidirika nazvo zvinenge zvichigadziriswa. Asi zvichigadziriswa hatisviki yedu. Tisingasviki yedu tinoramba tichivavarira, tichichengetedza, tichibatira kuti ize nekunosimuka zvozonomira ega tozosvika panguva yekuti vanhu tinenge tagutikana kuti mari yedu yachisimba yachimira ega zvekuti tinogona kuishandisika tongoitawo sedzimwe nyika.
Saka zvinogadziriswa sei izvi vagwanyanya?
Ndakupai nyaya dzemuisa mari yeforeign currency munyika inyaya yekuvhara mbombi dzemari. Zvoreva kuti kana hurumende ikati chino nechini kumitero chinofanira kubhadharwa nemari yemazimbabwe ndola, sezvavakamboita kumashure vakati mitero nedzimatqd ngaibhadharwe nemazimbabwe ndola. Pavakadaro tinoreva kuti iwo nyange ukada kuti itengese mazimbabwe ndola ako uri kutengesa, asi mangwana hurumende inokogodza ichiti ndoda mazimbabwe ndola aya kuti ubhadhare mitero yangu inonzi super demand yemazimbabwe ndola. Saka izvi ndozvandinoona sekuti zvingati dzokeredza padzikamu, zvingati svisazve padzikamu. Sezvakamboitika mwedzi yapfuura, mwedzi yekuna machikumi kuya, mwedzi yapfuura zvakamboitika izvozvo. Saka ndinotarisira kuti zvikaitika zvese kudaro tinodzoka padzikamu. Asi tichienda mberi uko hatitarisiri kuti tinge tingovhungana zvakadai panyaya dzedzikamu. Aiwa, tinotarisira kuti pachivawo nedzikamu inoendirira mberi kwenguva yakatandavara.
Asi mitemo imwewo yakafanana neyekuti vemabhizimisi kana kuti vezvitoro vakukwanisa kuenda kungonohodha kune mamanufakuchara, kune vanogadzira zvinhu, mitemo inorerutsirawo here kana kuti inosiya vemahorosero vari mubhizinesi vagwanyanya?
Dambudziko hongu riripo, tinoziva kwarinobva. Asi zvino zvanga zvochiitika zvakuda kuti zvidzoreredzwa. Upfumi hwedu hwanga hwanyanyira panze painformal system, hunoda kuti hudzoreredzwe pakare senyika dzimwe dzese dzinongofambawo zvakanaka. Tese ngana nangana achibhadhara mitero paanofanira kubhadhara mitero.
Nyanzvi yezveupfumi uye varichipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vange vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti mwaka wekurima hauna kumira zvakanaka rwendo rwuno, sezvo mvura yakanonoka kuturuka, ukuwo vakawanda vasina madhamu ekuti vadiridzire mbeu dzavo. Varimi ava vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino kwapa kuti kurima mbeu dzavajaira dzinoda mwedzi yakawanda kunetse. Hurumende yakatoparura chirongwa chekudyara makore checloud seeding, asi izvi zvinonzi hazvina zvakawanda zvazvichabatsira. Asi havasi vose vane misodzi pamatama. Mutungamiriri werimwe sangano rinomiririra varimi reIntegrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, ICFUZ, amai mai wePGT, vanoti varimi vakabata mvura yekutanga zvakanaka vane mbeswa dzavo dziri kukurawo zvakanaka.
Varimi vakatanga kudyara nemvura yakatanga kunaya. Nyangwe hazvo zvirimwa zvavo zvakarohwa nezuva kwenguva yakareba, vane mumera wakanaka zvikuru uye chibage ichocho chava kufurura.
Asi vanoti varimi havazoshayi havo mamwe matambudziko.
Mukurima kwose matambudziko haashayiko. Dambudziko guru nderekunonoka kuwana mainputs akakwana, kushomeka kwemvura yamadiridziro, kushomeka kwemagetsi apo varimi vanenge voda kudiridza nekunonoka kubhadharwa zvirimwa zvavo kana vatengesa.
Nyanzvi yezvekurima vanoshanda vakazvimirira sechipangazano muzvare wadzanai Manyore vanoti mwaka uno unoda kuti murimi angwarire sezvo mvura iri shoma.
Mwaka watakatarisana nawo hauna kumira zvakanaka, haisi mwaka yatakajaira iya. Saka kuitirawo kuti murimi zvimurerukire pakuburitsa mari pahomu, dai zvaikwanisa kuti ndima dzatajaira dziya pamwe tichipfupikise mbijana, nekuti dzimwe nguva mukaita ndima dzakakurisisa nepaane mwaka kuriritira dzinozonetsa. Rwepiri ndingataura iwo kuti varimi dai vaikwanisa kupinda mumashort season varieties dzandingati mbeu dzinokurumidza kusvika.
Ambuya Rosemary Mbizi vanorima vari kuchikomba kuchivhu vanoti zvipfuwo zvavo zvichiri nani, asi muminda hamuna kumira zvakanaka.
Mvura haisi kunaya, mvura tiri kuchema mvura zvikuru. Yatakawana muna December yakatibatsira kuzvipfuyo, zvipfuyo zvaane sora nemvura yokunwa. Muminda umu ndo mune dambudziko guru, mbeu dzedu dziri kuchema mvura, mvura ishoma zvachose zvokuti hatina kana tarisiro yokuti tinopinda mumaguta kudziwana mbeu dzacho. Mutengo wacho wakakwira zvisingambobviri, pamwe chete nefertilizer iri kudhura zvokuti
hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka kuti tinzwe divi ravo. Asi munyori mukuru mubazi rezvekurima
Muzvina fundo Obet Jiri vakaudza bepa nao reSunday Mail kuti vari kufara nekunaya kweita mvura zvavakati zvinovapa chivimbo kuti varimi vanogona kukohwa zviri nani. Asi mumwewo mukuru wesangano re4H Foundation rinobatsira varimi richimboshanda nehurumende vaJohn Muchenje vanoti zvirongwa zvakaita sepfumbudza zviri kubatsira varimi.
Tinofara nekuti matinofamba munzvimbo dzakatekeshera varimi vedu vakanzwisisa vakatevedzera marimiro atinoti conservative farming methods repfumbudza anoenderana nemamiriro ekunze.
Gore rino kunonoka kunaya kwemvura mumatunhu akawanda kunonzi nevamwe varimi vakataura nestudio 7 kuchaita kuti vatsvage mamwe mabasa emaoko ekuti vatsvage chouviri. Nezuro, kambani yeTobacco Industry and Marketing Board yakazivisa kuti minda yakarimwa fodya gore rino yakadzikira nezvikamu zvitanhatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 6.7%. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira megaimi zvamunofunga.
Mamuka sei kwa muri yeZimbabwe kwa muri matima nenyika anokwasai ndimufundisi moyo. Ndinoti muriko here hama dzangu mose vari ku KZN ku Durban uko KwaZulu-Natal nemvura iyi yatiri kuona ikuramba ichinaya yatiri kunzwa irikuramba ichinaya irikupwanya dzimba nokuparadza zvivakwa nokuuraya vanhu vakawanda. Sungo kuti vamwe vasati vawanikwa muriko here vana veZimbabwe kunana Verelemu uko kunana Paget uko kunana emhlanga emudloti kwamashu Pinga Tongati, Chatungu Gairus in Jumbo Ramon Bressing on H Paradon of One, Tunamba Shikseo Pamanama to Marukudinga Akiros Lakanak, Anisom Vrajne Mero no Potash, Marwazu Matambuzuku Konze one name from Katimeri no Pass, Alkuramba Swanda Kanesis and Furai Wondo Kanesis Wondo my earthquake, Kanesis earthquake Madutum Pengas Wales Vakasana Korila Maria Makatimini Kwe with the Bona Chiles Mashing of Kwana Gudu Kumaprazi Kwana Ingros or Kwesh. Ngodai mwana akanyinzira vanhu vake uye futi muitiro zvakanaka tirambe china mata nekungokunyengetera kuna Jehovha mwatisapera tariro neupenyu zvinorema zvinorwadza asi tinobuda chete tirambe china mata nezvatinoita vanoita zvakasiyana siyana kuchengetera Mwari wemu amen.
Mwana masoro zvinovashamata studio 7 vateereri vose studio 7 ndinokukwazisai nemuforo mukuru mungoro yetu ratidai kupinda studio 7 apa aini handichahwisisi kuti chavangu ndiye utaziri ndiwo wadova mukuru kuna chamisa komombo mafonera mvura kuti adi dai masiyana naye kuti mwedu igadzikane zvamugara muchotaura zvachavangu izvo hazvatoti siyana nachavangu chiraka kufonerai musamubvunza komadiunza munangabo kuti koma fresh election anoitiwa rini
pamusoro haini ndanchiti dai vamboregawo mukomana chamisa ambotunga nokuti mukomana une chipo vanhu veZimbabwe ngatikoshese chipo chino mukomana chaigona kuzosvitsa nyika yedu palevhu rakanaka unogona kuzosvitsa nyika yedu palevhu rakanaka vana munangabwa havadi kuti muite zvokuvata sokuti munovafunduzira kana muchida kuti vabve vanobva vanhu vaya asi kuti vanoda kutaukwa nawo zvakanaka
Pastudio 7, masora sei hama adiwo vateereri nevashamarari mese. Ndinoda kuti tibatsirane panyaya yevarume ava vari kungobvongodza. Ndinofunga zano yakabvokura ichingoita zvainoita mabasa ayo okuuraya siyaiwo muZimbabwe ndo yanyanyo kuite mbiri chaizvo. Kunyange kwese kwatakabvawo kutakakura naye sezano tichiona mabasa ayo payakatanga kumboiso musoro wejongwe kuti jongwe ndiro rinotonga ipo paya ndopakanyanyokipe zvinhu zvese ipapa chitarisai muone kwayakinda nyika yacho havasi kuda kumboona munhu anosumudza musoro wese asumudza musoro chete go but anenge akazodzwa hama dzinodikanwa akazodzwa anotopabuda chete David naGoriati vakatarisana Goriati anga ari mwana mudiki David anga ari munhu mukuru chaizvaizvo kuti aitarisire kuti anokurira mwana mudiki saka patero kuona kuti anokurirwa ndoupi apa bati zvakazodzwa hama dzinodiwa
makadiko vashamarari vestudio 7 ndiri gogo muZimbabwe zviri kuitika muZimbabwe izvi zviri kutishamisa kuti muZimbabwe mune vanhu vane rudzi rupi nyika dzese dzemuAfrica dzisati tambozviona zviri kuitwa muZimbabwe. Iye zvino ana Chabangwa ava vabuda, minoti munhu akadzidza here, ane pfungwa dzakavandudzika here? Chabangu vada kuvhiringidza futi samonzora, asi vanhu vakadzidza ende vane meso nepfungwa vari kuona kuri kuenda Zimbabwe. Havana tsitsi nekuraramo neraramo iri mukati meZimbabwe, vanoda kungoparadza. ZANU-PF ibato rakapindira kuparadza. Iye zvino upfumi hwenyika zvicherwa, vari kupa kune dzimwe nyika. Nyika ina marodzi, haina zvipatara, zvikoro, zvese zvafa. Ana Chabangu ndopavanotsigira zvinhu zvakaipa kudai. Vanhu vakadzidza maZimbabwenza havana kudzidza mupfungwa. Mupfungwa chaidzo havana kudzidza. Ndini mushamarari weStudio 7. Ndini mutereri weStudio 7. Gogo vari muZimbabwe vari kurwadziwa nenyika yavo zviri kuitika neno rudzii ruri muZimbabwe, rudzii rusingaone nekufunga. NaChabangu vari kuda kuti nyika iparare. ANaChabangu zvaari kuita Chabangu hazviitwe. Zvese zviri kuitika muZimbabwe hazviitwe mune dzimwe nyika. Rudzi rwemuZimbabwe vana vemuZimbabwe vandudzai pfungwa, makadzidza pfungwa dzenyu ngadzivandudzike.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi yenyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi, kwete kutumira maaudio. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano re-European Union nezuro rakaisa mutungamiri wechikwata cheHamas vayaha sinwa pavanhu vanopfurikidza mwero kana kuti terrorist list, vachipomerwa mhosva yekuronga kurwiswa kwakaitwa Israel musi wa7 Gumiguru nechikwata chavo ichi. Izvi zvinoreva kuti kana vaine mari kana mimwe midziyo munyika 29 dziri mugungano iri zvinotorwa, uye hapana vanobvumidzwa kuita bhizimisi navo. European Union yagara yaisa chikwata cheHamas pane vainoti vanopfurikidza mwero, asi muEU hamuna kubatana panyaya iyi sezvo dzimwe nyika dziri kushorawo Israel. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nezuro vakasangana nemutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame kumucheto wemusangano weWorld Economic Forum kuDavos kuSwitzerland. VaBlinken vakati vakaudza vaKagame kuti America yakagadzirira kutsigira nhaurirano pakati peRwanda neDemocratic Republic of Congo kuti pasaite hondo pakati penyika mbiri idzi dzisiri kuwirirana. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi tiri kutarisa sarudzo dzekutsvaga achamirira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika muna mbudzi gore rino. Musarudzo dzekutanga dzakaitwa mudunhu reIowa vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndivo vakakunda. Dzimwe sarudzo dzechipiri dziri kutarisirwa kuitwa musi wa23 mwedzi uno kuNew Hampshire. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens vari muOhio vaTim Muringai kuti tinzwewo maonero avo.
Maita basa wazininga. Aiwa ano kuwina kwa kaita mukuru wedu former president wa Trump ku Iowa. Hakuna shwa kuno shamisa na uti. Raga gara jirati za pama polling eku Iowa acho aita orakuti. Wanga wari above 50%. Uye jie panga basi na muna ripeji kona wu. Anga kwanza kwa challenger. Ma Republican cha hiyo aenda ifunga kuti acha uya kuzo kuikwiza. Ana Paul Ryan wanga wanenge wanga wane mukano awana kuya nana Liz Cheney saka varipo achawa ndione achawa misa
muri kuti va Trump hapana anokwanisa kuva misa here murwenduru
va Trump vane support inotyisa tiri kurangarira kuti 2020 vakatora 75 million votes dzangatsa dzamboitwa muno maAmerica for a losing opponent. Saka hai vaniwa vachiri kuatsigira and tinoziva kuti Iowa e state yema Republicans saka izvozvo zvanga zvisiri zvazvo zvinoshamisa.
Kokumberi uko hapana zvimwe zvingashanduke here zvinogona kuzoita kuti va Trump vamire
kuti vachazowana munhu anenge anova challenge pamberi apo. Inini chandava kuona kunge chichava mabreak avo inyaya dzavo dziri mumatare. Ndokuona kwangu kuti pamwe nyaya idzodzo ndo dzingangokwanisa kuva piringisha asi pari zvino handisi kuona achavamisa.
Kana vakabudirira kukunda kuve mutungamiri webato ravo musarudzo dzemutungamiri wenyika, munoona vachizomisidzana zvakadii nava Biden vari kutungamirawo maDemocrats?
Vakazobudirira kuti vanono kwikwidzana nava Biden. Hei, agore rino kwakaipa nokuti tiri kuona kuti hondo iyi yeIsrael nePalestine inenge iri kuita kurudunura support yava Biden kubva kune vanhu vechiMuslim necollege educated women nevana vechidiki vanga vakatsigira bato remaDemocrats. Saka ipapo ndo panenge pachaita mangange. Tinoziva kuti isusu maelections mazhinji anodecidwa educated women, suburban women nemaindependent. Saka tinoona kuti 2020 kuti vaBiden vange vachikunda kuna naArizona naGeorgia vanga vari vana vechikoro iva vandabva kutaura nevamwe vemarudzi vanobva kune nyika dzakawanda. Saka ipapo ndo panenge pachange pachitariswa kuti achakunda pamaimmigrants nezvakadaro daro ndiani. Neimwe voti inofanirwa kunge ichitariswa ndiye maLatino kana maHispanics vanenge vanowedzerawo kuti tione kuti angange achipinda pamberi ndiani.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens vari kuOhio vaTim Muringai vange vari parunare neStudio 7. Timbotarisaye zviri kuitika mumitambo yemakwikwi eAfrica Cup of Nations ayo ari kuenderera mberi kuCote d'Ivoire. Vatsigiri vazhinji munyika vaine maonero akasiyana-siyana pakati pezvikwata zviri kukwikwidzana. Mitambo yakatambwa neZuru Burkina Faso yakarova Mauritania 1-0, Namibia ikarova Tunisia 1-0. South Africa yakatambawo neMali. Nasi kuri kutarisirwa mutambo pakati peTanzania neMorocco, uye Democratic Republic of Congo ichatatsuranawo neZambia. Tichange tichikupai zvichange zvichibuda mumakwikwi aya tine nyanzvi dzatinokurukura nadzo nezvemitambo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yange iri yenhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi riri kukurudzira kuti paitwe nhaurirano yechimbi chimbi pakati pevabereki, varayiridzi, vakuru vehurumende nezvikoro kugadzirisa dambudziko remari ronetsa muzvikoro. Asi hurumende inoti vanotyora mitemo yawakadzika muzvikoro vacharangwa.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Chris Gande achikupai chirongwa cheIsi Ndebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.